masses were absolutely commemorate World Press Freedom Day. The Angandir University, a Great Zimbabwe University, Iri University, Yaka Ita Zinoshan Saskuru, Yaka Tanga Campus Radio, so that at least Vana Tanga Kuti, Vana Vachi Giza, Vana Wana O enough exposure to real life radio broadcast. So Chinichi Chatruku, Chatruku Tambira Nema Oko, Sakanaka Skuru, the ministry. Establish a campus radio. Experience yakakwana, heads up yakakwana chaizvo.
Asi iro zuva ranhasi rakakosha sei kuhurumende?
Isu rakatikoshera zvikuru sokuziva kwenyu kuti Second Republic inobatikana zvikuru nenyaya dzepress freedom. Naizvozvo tiri kushanda pamwe chete nemunhu wese, tiri kuita zvese zvatingagone nekuti constitution yedu yenyika inotaura zvikuru nepress freedom. Naizvozvo sehurumende tiri kutarisa kuti zvese zvirimo muconstitution zvakaiswa nevanhu vemuZimbabwe. Sokuti zviva kwenyu kuti constitution yedu yakabuda muna 2018 yakawiriranwa vanhu vachibvunzwa zvavanoda. Saka zvinoreva kuti zvirimo zvinoda kuti zviti operationalize. Second Republic basa rayo guru ndiri kuona kuti taramba tichingovhura maairways, taramba tichingodipena democratic space mumedia imomo. Saka ndo basa guru ratiri kuita iroro.